Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu, nyamavhuvhu 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kutambira kukunda kwava Emmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe Electoral Commission haina kuita basa rayo nemazvo. Ukuwo vaMnangagwa vanoti vakasarudzwa zviri pamutemo uye vamirira kugadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika. Vemachechi vokurudzira vaMnangagwa kuti vashande navachamisa sezvo vaviri ava vaine vatsigiri vakada kuenzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi amboedza kukanganisa musangano wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevatori venhau muHarare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga ine zvombo nemotokari dzinodira mvura inovava nhasi ambovhiringidza musangano wavachamisa nevatori venhau waitwa pane imwe hotera muHarare. Pasvika mapurisa aya panzvimbo iyi, vatori venhau vanga vakamirira vachamisa kuti vauye kuzotaura navo pamwe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT vabva vanzi nemapurisa aya vabve pahotera iyi. Asi vakuru vakuru vebato reMDCT vanga vaisanganisira mukuru anoona nezvesarudzo mubato iri uye varivo vakasarudzwa kuti vamirire zvakare bato ravo muHarare Central mudare reparamende vamurisi zvizvai vatsika madziro pavanzi vabve pahotera iyi. Vatori venhau vabva vatora mukana uyu kubvunza mapurisa kuti anga atumwa nani kuzokanganisa musangano uyu pamwe nekutyisidzira vatori venhau, asi anga achiratidza kuti ndiye mukuru anga achitungamirira chikwata chemapurisa ichi ati hakwanise kupa mhinduro. Mushure memaminitsi anokwana kuita 15 vakafanobata chigaro chegurukota rezvokuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo vabva vasvika vakaudza mapurisa kuti vasiye vachamisa vachiita musangano wavo nevatori venhau. Pavazotanga musangano wavo vachamisa vashorawo zvaitwa nemapurisa izvi vachiti zvinovashamisa kuti vaMnangagwa vangashandisa chisimba chakadai sei kana ivo vakakunda musarudzo. Izvi zvatsinirwa nemubatwe homwe muMDCT amai Teresa Makone.
Aiwa mapurisa ka havaita zvinhu zvavanenge vasina kutumwa, vatumwa nani? Akufanyire kunge kuchiri kuitika mheremhere. Kana president veZimbabwe vakahwina zvechokwadi, vaine shuwa nemafigures avo, chero dai tikataura tiri pai kana tiri pai hazvina nebasa rese. Iconstitutional right yedu kuti tingotaura tiita freedom of expression. Ko mapurisa ndei? Mapurisa anoshandiswa chete kana uine munhu zvauri kuvhara. Kana pasina chauri kuvhara mapurisa ane basa here? Hana nebasa rese. Regedzai titaure kana takaruza. Because takaruza. Iwo wakahwina, chimwenya sokufara wakahwina. Kwa kuzotitumira mapurisa iwo wakatirova futi kuelection, wotirova futi nemapurisa, zvinobatsira chii izvozvo? Takahwina zvine mutsindo. Samu dzakaitwa palaptop. And samu hadziso dzinotonga. Toti zvandingati kumotaura. Zvinoitwa nevanhu vakaratsika izvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vati zviri kuitwa nemapurisa izvi kutyora kodzero dzevanhu.
Mapurisa auya akambambashira zvombo zvakanyanya kumisa msangano we sangano re MDC Alliance na vachamisa wavanga irola kutaura zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika izvi zvaradza pachena kuti hatisi muchikamu chichitsva sevana veZimbabwe zvaradza pachena kuti tadzokera kunguva iya yakare yekumbunyikidzwa yekuti hapana kodzero vanhu vari kutya iko zvino kutaurwa tiri kuita seHuman Rights Watch takapuwa mareports akawandisa kuti usiku wapfuura masoja airova vanhu munzvimbo dzinoti Budiriro Glenview Glenora dzivarasekwa kuwadzana kuchitunguza kwaseke kuziko vanhu vairohwa vachinzi ibvai mumabhawa mamuri kutandara indai mudzimba dzenyu vanhu vari kutya mauto ari mumigwagwa musi wa 1 August kwakapfurwa vanhu vatanhatu vakafa saka zvinoreva kuti kudii izvi ndo here inonzi new dispensation yacho kana kuti kwete tiri padambudziko zvinotyisa asi dai zvapera nekukurumidza nekuti hazvina chimiro chakanaka hazvipi mukana kuZimbabwe kuti itange ukama hutsva nepasi rose
vachamisa vati vakakunda musarudzo idzi zvine mutsindo kwete zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vakakundwa.
Our collected results indicate that we won significantly. We actually have a majority vote of over 2.3 million ahead of Mnangagwa. It is actually Mnangagwa who did not reach the 2 million mark, as we will then show.
Asi munyoro anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vati MDC Alliance yakadyiwa zviri pachena. Vachamisa vati vachatora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare pamwe nekuita zvavati zvinobvumidzwa pasi pebumbiro remitemo vachiti vachaburitsa humbo hwese hunoratidza kuti zanu PF yakabirira musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla apinda mumusangano waitwa navamunangagwa nevatori venhau. Godwin, ndezvipi zvaunoti zvakakosha pane zvataurwa navamunangagwa?
Ndingati chikuru chabuda mumusangano waitwa navamunangagwa ndechekuti chokutanga vati vanotambira zvakabuda musarudzo uye vatendawo veruzhinji vemuZimbabwe nekuvachuza kuti vange varivo vachava president wenyika ino. Asi vati zvakakosha kuti kunyange hazvo pakaita mhirizhonga mazuva maviri apfuura, vati zvakakosha kuti vana veZimbabwe vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yavo. Uye vatiwo vachamisa vatoti to you Nelson, I want to say you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and its unfolding future. Saka vati ibasa ravachamisa naivo vamunangagwa pamwe chete kuti vange vachikurudzira kuti munyika muve nerunyararo. Ende vatungamiri vanokurudzira kuti munyika muite muve nerunyararo ndo vatungamiri chaivo chaivo. Ende vati vanofanira kuzviita pamwe chete. Vatiwo vana vemuZimbabwe vanofanira chero zvazvo pange paine kukwikwidzana pasarudzo vanofanira kuchibatana nekuti sarudzo dzakapfuura vobva vashanda pamwe chete. Pavabvunzwa kuti vanoti chii nemashoko avachamisa okuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo pamwe nekuti vachapikisa zvakabuda musarudzo idzi, vamunangagwa vati kubvira pavakapinda panyanga vakakwanisa kunge vachiita utongo hwechekerere. Saka vati vachamisa nebato ravo vakasununguka kunge vachinda kumatare kuti nyaya yavo inogadzirwa ikoko.
Godwin, kune vamwewo vari kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari mutungamiri wenyika panguva ino yesarudzo vasati vagadzwa vanga vasingafanirwi kunge vachiita musangano wavo wekutaura zvakabuda musarudzo vari kustate house, vatori venhau vari kuitorawo senyaya iyoyi?
Havana ndingati tatadza kubvunza mubvunzo uyoyo, asi vabvunzwa mumubvunzo ivo vakatotaura kuti inini handisati ndiri mutungamiri wenyika, ndiri president elect. Ndingati mubvunzo wanga wabvunzwa wanga vanzi zvamataura imi kuti munoda kunge muchitungamirira nyika yese muchishanda nemapato ese, muchashanda here navachamisa, muchatora here vachamisa nevamwe mubati ravo muvapinda mukabineti yenyu? Vamunangagwa vapindura vachiti inini ivohu ndiri president elect. Decision iyoyo ndichazoita kana ndichinge ndapresident ndagadzwa kuva president mukati memazuva mapfumbamwe ari kuteera sezvinotarwa pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Taonawo Godwin vatori venhau vachimhanyirana kutorwa mifananidzo vaina vamunangagwa, izvi zvinoreveiwo izvi?
Handingati kubvira pakabva vamugabe kustate house yanzvimbo yakasununguka sereki, nokuti munoona munhu wese mutauro wenhau wese ukangoratidza kuti mutoro wenhau, even vamwe vanenge vasina makadhi ebasa vanokwanisa kungopinda. Saka ndikati vapedza saizvozvo pano vamwe vatori venhau vanga vagara vatingokumbira kuna vacharamba munyori mutauro wavamunangagwa kuti hatichada kuti purezidendi vambopinda mugadheni mavo vachitenderera izvozvo zvabvumwa. Saka pavazopinda vachitorwa mapicha nevazvanzi ah kana vandavo maselfie. Saka taona vanhu malocal and international journalists vese vachitorwa maselfie na president elect vamunangagwa.
Ndinotenda Godwin. Godwin Mangundla, mutori wedu wenhau, anga achitaura ari parunhare ari muHarare. Vemabhizinesi vakawanda nhasi vavhura mabhizimisi avo muHarare mushure mekunge mapurisa afamba muguta achivavimbisa kuti vange vakachengetedzwa uye hapana chaizoitika kwavari. Godwin Mangundla anotipa zvenyaya inotevera.
Mauto ange asi mumigwagwa uye mapurisa atendera neguta achivimbisa veruzhinji kuti vange vakachengetedzeka. Izvi zvazoita kuti vemabhizimisi, mabhanga nemahofisi vavhure basa richitanga kufamba semazuva ose. Mumwe anotengesa muna First Street uyo asina kuda kudomwa nezita ati atanga basa na 8 pasina kuvhiringidzwa. Vamwewo vane chitoro chekutengesa mbatya muHarare vaJohn Murambwi vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti muguta maita runyararo nhasi nekuti bato reZANU PF rakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro.
Bato rinokwikwidza kando raita kuti mashopa aramba akavhurwa because kana ivo vahwina then it means kuti hapasina noise irimo because noise inowanika kana tichinge tasangana nao tichiintimidhata mabesi avo. But now things are back to normal. We look forward kuti maybe things will change, but I believe Emmerson Mnangagwa is a better president than Robert Mugabe.
Mumwe muzvina bhizimisi amai Amina Kagoro avo vavhura chitoro chavo masikati vati chavanoda runyararo chete pamwe nemari yokuti vakwanise kuita basa ravo pasina anovavhiringidza sezvakaitika nemusi wechitatu apo vakamanikidzwa kuvhara zvitoro.
Tikangokwanisa kuwanawo zvido zvatinodowo mari dzikawanikawo mabhizinesi zvakatiomera machange mani ndo ari kuti rwada ndavabve murodhi.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati zviri kuitika munyika zvakashata zvikuru nekuti vemabhizimisi havafaniri kutombopiwa vimbiso yekuti vakwanise kuita basa ravo nemapurisa.
Bhizinesi haafaniri kunge achitsvaka atishuarenzi kana simbiso yamapurisa kuti vange vachikwanisa kushanda zvakanaka. Ndinofungidzira kuti mabhizinesi anofanira kunge angoriwo neyatingati environment kana nzvimbo yekushandira yakanaka yekuti vange vachikwanisa kushanda zvisiri zvekuti vanowana simbiso yamapurisa.
Vakuchera vatiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzeuori idzo vanoti dziri kukanganisawo vemabhizimisi zvakanyanya. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedi Sairwanya vaudza Studio 7 kuti zvisinei nezvakabuda musarudzo chinodiwa munyika runyararo kuitira kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka.
Zvatinofanira kuti vanhu vamunangagwavo vanofanira kutaridza leadership. Zvakaitwa zviya zvekuti vanhu vanoshutwa munhu achitoridza pfuti kunga ari muwozoni zvaitwa nemasoja zviya hazvibvumirwi. Vanhu vakaita zvizvivo kuami kunofanira kutotorwa matanho akasimba chaizvo kuti vanhu vaziva kuti impunity haibvumirwi. Zvakaitwa zviya hazvingabvumirwi.
Varohanya vati vamunangagwa vanofanira kushanda nemamwe mapato akaita seMDC Alliance kubatanidza vanhu munyika kuitira kuti chero vemabhizimisi vakwanise kuita basa pasina kuvhiringidzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe Council of Churches iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibatane neMDC Alliance. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, munyori muZCC Reverend Dr. Kenneth Matata vati semakereke vari kukurudzira vamunangagwa kuti vaite nhaurirano neMDC Alliance. Vamatata vati zvakabuda musarudzo zvinoratidza kuti vatungamiriri vaviri ava vane vatsigiri vakaenzana munyika.
Tiri kunyorera kuZANU PF tichivakurudzira zvikuru kuti vavake nzira yekuti vangasangana sei nezvikuru kuti vataurirane neMDC Alliance. Nokuti mapoka ayari maviri achagone kuti umwe nomwe afunge kuti zvinoitwa noumwe hazvichina basa. because taona kuti kuvota kwakaita vanhu pavakavotera president they are almost sharing vari vaviri population yemuno muZimbabwe kana zvirizvo hazvigoni kuti vati umwe ungashanda umwe asipo.
ZCC yatiwo iri kukurudzira MDC Alliance kuti kana ine zvinyunyuto ishandise matare dzemosva. ZCC yatiwo kana MDC Alliance isingavimbi nematare yakasununguka kutaura nevamakereke kuitira kuti zvakabuda musarudzo zvigadzirwe.
Chimwe chatanyorera ndechekuti ivo veMDC tinonzwisisa zvikuru kugunununa kwavo asi tinovakurudzira kuti kana zvichibvira ngavashandise makots kuti vagadzirise nyaya yavo. Patinoziva kuti vanotaurawo pamusoro penyaya kuti dzimwe nguva makots hagoni kuvabatsira matare dzimosva hagoni kuvabatsira panyaya yavo. Tiri kuti isusu semakereke tazvipa kuti kana vachida kuti tivabatsire kutigadzire imwe mikana yekuti vafambise nyaya yavo tiri kukurudzira kuti vauye tibatsirane navo.
ZCC yatiwo zvakakosha kuti vanewo sonchamisa vacherechedzwe sezvo vaine vatsigiri vakawanda.
Chimwe chatiri kukurudzira ndechekuti kana zvichibvira hurumende yedu itsva ngaiise mubumbiro remutemo kuti mutungamiri webato remDC Alliance kana kuti yatingati main opposition ave nerecognition iri muconstitution inoita kuti zvisangoita sokuti chinhu chisina maturo nenyaya yekuti tinoziva kuti ana vanhu vakawanda vanovatevera. Saka iyoyo recognition tiri kuikumbira zvikuru kuhurumende itsva iri kuitwa.
ZCC yakurudzirwa kuti nyika dzekunze dzione kuti dzingadyidzana sei neZimbabwe dzisingatarisi zvakabuda musarudzo. ZCC inotiwo kusadyidzana nedzimwe nyika kwakanyanyobata ruzhinji rweZimbabwe kwete vatungamiriri vehurumende. ZCC yatiwo panofanirwa kunyatsoongororwa kuti vanhu vakafa mukuratidzira vakafa sei. Vatiwo chavanoshuvira runyararo nekuchengetedzwa kweupenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan iri kubva mukuita sarudzo idzo dzakundwa nebato revaimbove mukuru wevatambi vecricket vaImran Khan, avo vakakunda mapato maviri aipikisa. Panguva iyo vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuedza kuda kuziva kuti sei bato idzva rePakistan Tehrik Insaf rakakwanisa kukunda. Kukunda kwaro kwatoshandura kare mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo. Guta remasvingo nhasi raswera riine runyararo, vagari vachiita mabasa avo semazuva ose. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vazhinji mudhorobha havasi kuratidza kufara, uye vatsigiri veZANU-PF vanga vachifungidzirwa kuti vachapembera zvine mutsindo havana kuoneka zuva rose vachipemberera kukunda kwebato ravo, kunyange hadzo pamboita mota shanu dzatenderera muguta dzichiita ruzha. VaEdward Jacob Manzanga awantengesa pamusika vanoti ivo havana tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nezvabuda musarudzo.
Imari zvavo zvavani matambiri zvachose zvakanaka nokutoti ini munhu watava takatarisa kuti notowina ndichamisa nokuti ndiye munhu vanotozva kuti ndiye munhu wavo wangaidikanawa ndiye munhu odikana navanhu. Vanhu vakumamisha vekumaruwa vakavhotera mbeu yavakapiwa nezvinhu zvavaipiwa izvi havana future yemangwana. Vagere navana vavo kudzimba vakapedza kumayunivhesiti nemakoreji vacharamba vachingobvita kumbe vana vanamadhigirii iwavo. Saka nhamo yavo haimboperi. Isu vanhu vekumadhorobheni tisinoziva ramangwana tisinoona zvokuona zvakakujekwekora mangwana. Saka isusu hatizvitambiri fanika isu tinorarama nokutengesa tozova kuti nhamo yedu yatanga kuzomangiswazve nokusungurudzwa ivo vatingodya vari voga.
Izvo zvatsinirwawo namuzvare Grace Mushayahama avo vanoti zvavaitarisira kuti zvibude musarudzo handizvo zvakabuda.
Wana wasi kana kutombopemberera muna kana umwe akutombomanya achipemberera hazvisi kutombofadza kana munhu wese izvi. Tatakatarisira kuti chamisa uchahwinha towana purezidendi munyuwani kuda nhamo ingatane pamwe pane kuti ndinoti mwana wangopedza chikoro oya kugara pandiri pano ozotengesa pamusika hazvishandi izvi.
Asi mumwe mutsigiri wezanupiefu anga ari motikari dzatenderera mudhorobha vapatrick mutero vati vari kufara uye vanovipa kuti vamunangagwa vachagadzirisa matambudziko ose ari munyika.
Maelections munhu osaka maona anga ari free and fair. Tiri kufara kuti isusu vamunangarwa vakavara nzvimbo chavo vadzokera ndo vakatora nyika iyi kubva kuno munhu akasara nenyika ende vezeka vakaita nebasa ravo nemazvo. Zvinhu zvanga zvingori free and fair. Totenda ngavatunge totodai change yokuti ivo vati mari ive isekuleti mari ave mabhenga vane mari vanhu vafari ZANU-PF yetu yeti tinoida ndo batinoziva ndo vanotungamirira vakatora nyika kubva kuvachena.
Mupepeti webepanhau remasvingomira vangulumani Mulambo vanoti vari kushamiswa nerunyararo rwaswera rwuri mudhorobha vachiti vange vakatarisira kuti vatsigiri vezanupiefu vachaswera vachipembera asi izvi hazvina kuitika.
Isi tiri kutoshamisikawo nezviri kuitika. Tikatenderera tika mudhorobha muno munoona kuti hapana pauri kumboona kana vanhu vatatu vana vari kutaridza kufara. Vanhu vanenge vari kungoshamisika nezviri kuitika kudanya inhau yekuti mutaundi ndomakanyanya kuvhotera vanhu vebato rinopikisa here kana kuti vanhu havasi kufarira zvakabuda musaridzi. Mudhi yachona haisiyo yatoziva vanhu kana paitika chiitiko chakadai especially kana kwazvagwa mwana mutsva vanhu vanofanira kufara vachipembera.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vamasimba gonese vanoti vanhu vazhinji havana chekupemberera nekuti havana chivimbo chekuti ZANU-PF ichagadzisa zviri kunetsa munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandhi Maramba.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti ruzhinji rweZimbabwe haruna mufaro nezvakabuda musarudzo zvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission nezuro, ichiti vaEmerson Mnangagwa vakakunda vaNelson Chamisa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanotiwo sarudzo idzi dzinoreva zvakasiyana-siyana kuZANU-PF, mapato anopikisa uyewo kumasangano nenyika dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, kuti tinzwewo maonero avo.
Kumhuri yeZimbabwe zvakabuda musarudzo zvinoreva kuti mamwe makore mashanu ekutambudzika. Ndakauya kuno kuZimbabwe kuzovhotawo asi pakabuda sarudzo kutenderera kwatiri kuita mumaguta mumadhorobha akasiyana-siyana mune kusuwa uye mune kugunun'una kunobva kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe havana kufara nezvakabuda musarudzo. Vana veZimbabwe vanoziva kuti vakavhotera shanduko. Vana veZimbabwe vakavhotera mabasa. Vana veZimbabwe vakavhotera migwagwa iyo yavaiziva kuti ichaunzwa nehurumende yavachamisa. Saka izvozvo zvakabuda musarudzo hazvienderani nekuvhota kwakaita rujekerere rweZimbabwe. Kutenderera kwandaita Harare ndadarika nemarusape mana macheke izvozvi ndiri mamutare hapana kana munhu mumwe chete ari kupembera.
Bato iro rinotonga reZANU-PF zvochirevawo kuti kudii nezvanga zvakatarisirwa nenyika dzekunze nevamwe vose.
Bato rezanu PF ranga richishandisa inganzi mantra yekuti Zimbabwe is open for business. Zvichireva izvo kuti vaiva nekuveva kuti vanhu vekunze kwenyika vauye muno mabhizinesi atange kushanda maindastiri avhurwe. Izvi zvaikwanisika chete kuitwa dai sarudzo dzedu dzanga dzaitwa murunyararo.
Kune masangano akaita sana African Union naana SADC. Vari kutiwo kudii nezvakabuda musarudzo izvi? Tiri kuona vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana vana European Union.
Tikatarisa maobserver mission akauya iwavo vanana Commonwealth, vanana Africa Union, SADC, vanana IRI, vanana NDI. Pane kuvirirana kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina ukanyatsoverenga magwaro avo ane kakuvirirana karipo kekuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu vachitaura parunhare vari kwaMutare neStudio 7. Veukama neshamwari dzemumwe wevanhu vatanhatu vakapfurwa nemauto vakafa nemusi wechipiri, amai Slivia Matambo Maposa, vanoti havasi kufara nemafiro akaita mumwe wavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi.
Hama neshamwari dzaungana kumba kwemufi kuProspect vachirangarira mumwe wavo uyo akapfurwa akafa munguva yaiitika mhirizhonga muHarare yeMDC Alliance, vachiratidzira kunyunyuta kwavo pamusoro pemabatirwo aiitwa zvaibuda musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Mumwe wevanhu vanga vachichema mufi vaCharles Makonye vati vari kurwadzikana zvikuru nemafiro akaita muvakidzani wavo.
Ndinonyanya kuzvitarisa, ndakazvitarisa ini kuti ngandidi mudzimai wangu aenda kubasa zvoitika saizvozvo, ndosaka ndizvinyanya kundirwadza ndozvitora sezvandiri plus nei seneiba muna angari right munhu atatichigara naye even baba vacho tinonyanya kuwirirana zvakanyanyisa nguva dzose tinobatirana semustreet yedimwe chete but zvanyanyisa kuzvinyanya kurwadza because even hapana ari kutora responsibility kumaleaders.
Vamakonye vati vanorwadzikana zvikuru kuti mufi akasvika pakufa murume wake pasina zvaaiziva.
Ndandatonzina mai chuya yemunditore tichitotaura tese kwanzi kumapasti 3. Saka vadaro ndokumva vati a few minutes later vakutry kumufonera vachiti no ndakuda kumboenda ndakutenda makombi because iyo mota yainge isiri right. Saka ndokumva vati no chimirai ndione kuti ndoita sei, zvikanzi mirai ndiende kumakombi. Zvikanzi zvamuri kuti hazvina kumira zvakanaka, regedzai ndiuye ikoko. And then immediately after vakufona fona yachadairi and then he became worried. Ndopakamba azopinda ati ndakatoita zvechivindi kuti ndipinde mutown ndiende kucentral nokuda kwokuti ndandanzwa zvadaro. And then later on ndopavakazoenda kupolisi, vasvika kupolisi kuya kuya ndobva vati hatisati tawana ripoti yakadaro. Ndokumva vaenda asi chirega tiende newe kuparirenyatwa, kune vanhu vanzi vaendesa kuparirenyatwa. Pavaenda kuparirenyatwa vayo mbavasvika mbavaona hakuna chinhu. Meanwhile from matauri avanga vachiita vaiti nguva dzese idzi vanga vakango vari murod imomo pavanga vashudhirwa ipapo. Saka vakazoenda vachitenderera vachitsvaga mahospitals kuti vaone kuti pane chiriko here vakashaya.
Vamakonye vati vanhu vakaona mukadzi uyu achiurayiwa vanoti mutumbi wake wakagara mumugwagwa kwenguva yakarebesa usati waendeswa kuchipatara.
Vari kutaura vamwe vari kutivo bhodhi yakanga iripo kubva kumapasti 3 kana to 4 whatever time is ikazobviswa kumaseven. So you can just imagine kuti bhodhi lying in the street saizvozvo.
Imwe hama yemufiva Edward Matambo vati vanhu vachagara vachisvika munyika nokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vavimbisa runyararo asi zvakazoitwa nemasoja zvakasvibisa hurumende yavaMnangagwa. VaMatambo vati pavakaona mufananidzo wemufi pamaWhatsApp aitumiranwa nevanhu havana kuziva kuti munhu ainge apfurwa akafa aive mwana wemukoma wavo. Sangano reZimbabwe Human Rights Association rakashoropodza zvakaitwa nemauto, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu ava asi kuti vakapfurwa nevanhu vairatidzira. Sangano reVeritas rinoti pasi pemitemo yenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane masimba ekuti mauto apinde mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira Studio 7 kuWaterfalls, ndini Kiri Mudzamiri.
Tinotenda kuna Kiri Abva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku.